Sachi garo we committee va justice wajajena vati vakasukuere vakazvidzawo committee yavo nekuvachichidzira apo vakati zvaitwa ne committee iyi zvainge zvakafanana nekuda kupfura nzou nerekeni vawajajena vati committee yavo yaida kuti vavape humbo wekuti nyaya dzimunyamarange yakafamba sei sezvo makambani ese anochera mangoda kwamarange akaramba kuti ainge avimbisa kupa dzimunyamarange community share ownership trust mamirioni gumi emadhora pakambani imwe neimwe sezvainge zvataurwa navakasukuere panguva iyi. Panguva iyi, vakasukuere ndivo vaive gurukota rezvevechidiki pamwe nekupa masimba eupfumi kuvatema. Vawajajena vakumbira dare kuti rumbe komiti ichaongorora vakasukuere nenyaya dzekuzvidza paramende pamwe nekuchikidzira nhengo dzedare iri dziri mukomiti yavo. Vati vakasukuere vaifanira kupindura mvunzo chete kwete kubvundutsira nhengo dzekomiti yavo. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vati vachaongorora chikumbiro chekomiti yavawajajena vasati vapa mutongo wavo. Ukuo komiti ya National Assembly inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yakumbirawo dare iri kuti ritonge sachigaro weState Procurement Board vachausikuwaza nemhosva yekuzvidza dare mushure mokunge varambawo kupindura mubvunzo kubva kukomiti iyi maererano nezvematenda aipiwa kumakambani ane chekuita nezvekugaiwa kwemagetsi. Sachigaro wekomiti vaLove Momatuke vati pane imwe nguva vakuwaza vakatoudza nhengo dzekomiti iyi kuti dzainge dzisina kurongeka uye vaMatuke vati uku kuzvidza dare iri uye vanoda kuti vakuwazwa vatongwe nedare. VaMudenda vatiwo vachaongorora nyaya iyi vasati vapa mutongo. Pasi pemutemo wenyika paramende inogona kugara sedare uye inogona kubhadharisa vanhu faindi kana kuvasungira kuti vazopa humbowo hunenge huchidiwa nedare iri. Zvichakadai gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatambira zviri pamutemo nhasi nhengo itsva dzebhodhi rebhanga guru munyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mukuru webhanga iri vaJohn Mangudla ndivo sachigaro uye vachange vachitevedzerwa namuzvina bhizimisi amai Rita Likukuma. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinosanganisira Gweta amai Virginia Mudimu vaCornelius Maradza vaMike Nyabadza vaJoe Mutizwa pamwe nedzimwe nyanzvi dzezvemabhanga. VaChinamasa vati bhodhi iri rine basa rekushanda nehurumende mukugadzirisa upfumi hwenyika. Vati bhodhi iri iro ratotanga basa rinotarisirwa kuburitsa urongwa hwaro hwekutanga hwemafambisirwo emabasa emari munyika kana kuti monetary policy svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.